kusanya kweAmerica kwavakuru vakuru vakaita sana maiyele navamwe vanotienda kwaafrica kakosha chaizvo nokuti tinoziva kuti ukama kweamerica neafrica wakabvira makare kare nekare tinoazoziraizvo kuti kana america ichinge ichienda kuafrica havangoendi vakabata mavoko sezvatinowa zvinoita zvimwenyika zvakaita sana china vanenge vatotaura tinoziva kuti maiyeleni vari kuinda nezvibvumirano zvakanga zvataurwa navabiden uno kuamerica pakaunzwa vatungamiriri venyika dzeafrica kuti africa ichapiwa mari inodarika 13.5 billion saka vainge vaine zvirongwa zvemari izvozvo kuti taakutitutsira zviya zvatakataura uno kuwashington kwatakakudaidzai taakuuya nezvirongwa zvacho tichizotaurirana kuti tobatsirana papi imiwo muafrica muchitiudzawo kuti apa ndopatoda kutibatsirana isiwo tichikuudzaiwo maonero edu wekuti tingada tikubatsirei papi tichibatsirika navo zvakadini saka kuumba ukama kuumba upfumi hwomuafrica pamwe chete nokugadzirisa matambudziko womuafrica akawanda anobvira iro ishara iri kuitika nokuda kwokusanaya kwokunze kushayikwa kwamabasa nezvimwe zvakawandawanda zvavanoenda nazvo zvavanenge vakataurirana uno vachinodudzira kuti ndizvo pano
mungaonawo zimbabwe ichizowanawo cheruviri here kubva mukushanya uku tichiona kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa havana kukokwa kumusangano wakaitwa kuno kuamerica kunyange hazvo gurukota rinoona nezvekudyidzana kwekunze kwenyika vafrederick shava vakange varipo
zimbabwe inogona kuwana zvainowana asi ichizowana nokure kure nokuti tikavona isu zhira yamaiyeleni vatanga nokuna president weafrica union kusenegal kuna vasau saka zvinotoreva izvo kuti zvirongwa zvavari kufambira kuafrica handi zvesenegal nesouth africa nezambia chete aiwa ndezveafrica yose nokuti kana kukange kuita nhamo mune imwe nyika yemuafrica zvinobva zvazofambira kune dzimwe nyika dzezomuafrica zvekare saka inogona kuwana zvimwe zvainowana sokunge kudaidzwa kwakaa kwaitwawo foreign minister munoku pasina kuzenge padaidzwa president mnangagwa zinotoreva kuti vakava vatodanwa paine zvavanenge vadanirwa saka zvirongwa zveamerica nokunaka kwazvo kwatinoziva isu hazviwanzi zvasarudza chero nyika iri pamasanctions inenge ine zvainowana tinonziwa isu nisine nguva kuti us embassy muzimbabwe umo yapa zvakati nezvakati nezvakati kuzimbabwe saka zimbabwe inge zvaitawa navo zvinoenderana nesaizi yayo